Downloaded from ilovezedmusic.com.
Nanga moro kutirire mundu mukapedza mundu unavira kuti pano pamunzi pali pandupipa mitema kutana ngako nichindiye kuti yembe ndiyopemba pepa ngako vanhu handini kuzvine ndoni ndawigarikwa pasukire ndoni dzakrisimasi wasadika kuya krisimasi new year independence mukokuti haya yambana wasadika kondarama neo yaisungira ndoni zanu
Download it from ilovezedmusic.com.
Downloaded from ilovezedmusic.com.